mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare neZuro. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefertilizer. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanachiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro, izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo. Dr. Zvakada vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro.
Vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo wemwedzi waNovhemba. Vato yemwedzi wechipiri vana chiremba vasina mari, vasina kutambira, ndiyo manera zvakaita.
Saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati wamwedzi wechipiri?
Vana chiremba varikungoraramawo semamwe macitizens emunyika yeZimbabwe vasina mabasa, varikutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama.
Pane matanho amuri kuitawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende kuzeya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwana chiremba?
Isu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu. Hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu, takatosangana kanokwana kuita katatu tingoonesana nyaya idzi. Takapedza kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi. Takaita mawazo akawanda fani tichitaurirana tikazovasiyira isusu atinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa. Vakati ivo vachazenge vachatora nemamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa. Saka vakati ivo vachazodzoka kwatiri taangomirira kunzwa kwavari kuti taapata. Hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achida kutaura nesu.
Saka pari zvino vava nachiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumahearing?
Nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodayira kuti mahearing ari kuitwa nehealth sport, asi sekungoburiswa kwavakaita kuitira kupfuurairo vachiti vanoda kudzinga machiremba anokwana kuitaiwo 500 pa 1600 machiremba ari munyika yeZimbabwe. Saka ndokungonzwawo kwatakaita, asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pasi zvinenge zvakutodaiwo veHSD variyo vanopindura.
Tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro. Mungajekisa kuti zvakamira sei ipapo?
Tiri kuti sue kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association tiri kuita yatinoti iyo crowdfunding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tirikungoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anonga achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvemvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka, akatinonoke hayo taitinga pamwe chaturuka pakati nekupera kwakutobva kaina yazoturuka pakati panovhemba zvino hazvina kushata hazvo. Shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura iyi, asi sezvirimi gore rino zvakada kuti omerei gadziro yemari tiwane maitenge mainput mari chai chaiyo varimi zvakati omei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi makwanise vari makuru vazhinji vakwanise kurima secommand agriculture kana kuti semaspecial program emaize nesoyabeans newiki chakazopiwa ndekine nekuti commandis tanga chibatsira zvino rwendo runo chakasindirwa maitiro acho chichidza mabhengi ndochipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana mainput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Maprogram akafanana naiwaya akamboitwa makore akura ayo tichitanga 2010 svika 2012 varimi vakawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya. Saka ukama hwaunonyatsomira mushe asi ndo nzira yakunzi pambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika, asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina mapepa. Asi nyaya yekuwana mainput acho tikorai kunonoka nekuti taita nemawandiro aita mvura.
Ko kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana mumasoro mavo, asi vatinyanyotirasa kuti vanogara vaine zvakakwana ndevembeu vofetereza ka vanotaura zvavo gore negore vanoti yakakwana asi tozoona ichizoshota. Zvino izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno. Vembeu nepotereza nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora mareti vari kuramba vakamentena mapuraizi avo emahiye neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavozokwirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ikuenderana neinterbank yacho pazvirimi zvaanotengesa ari kuwanikwa achiwana mari shoma yekuti achotenga fotereza nembeu. Murimi azhama because inonzi vaya kutaurwa kuti fotereza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzaakuma over 1000 pambeu inenge vakupinda pahekta imwe chete mafiga zvacho avetyisa. Saka pakadzipa varimi pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kuna kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonerwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda, miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West Bagenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat. Inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira sakanzera. Inzvimbo dzaAfrica chose nemafloods. Zvinyanya nzvimbo iri pamanyinstenzi ari padhuze nepaHenry Richards pana Blair Road apo. Pakona Blair Road nakona Tinori Drive. So kwaita mafloods akaipisa chose. So na 8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondoongorora kuti zvakamira sei ndine makanzo officials. After ipapo makanzo officials they should make sure that they attend kudambudzikiro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona padisc office vanebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Mai Gambisa. Mai Gambisa ndo acting DO pari zvino. DO edu akaenda master list. So acting DO vanobatika paWhatsApp 0712-632-041 anonzi Miss Gambisa ndo 8 DO. Inini vandibata pa 0773-010-371 inamba yakufona yeku WhatsApp 0785-918-125 dear WhatsApp. So kwa kushungo na 8 ziko chaya, nitenge nda haku penda njimbo idzodzo. Chasanga na marezi ni wanizi pa msasa kuwestri. Kutuongo rezi vodzo za afer maflanzi. Kutuongo rezi vodzo za la gadzirwa. Ndanga kutu ni mama area, kutu na wana wawiri wafa. So idamu zi kutu iso, rizu ya gadzirwa se community. So dariti ya vide, kufawe wana.
Asi ichi njirunya nyo konzira ma tambuzi kwa ya. Mwekawa ni mwari kuti makanzuru wari kutu woka vandu wawake kune dzimwe nzvimbo. Dzinenge dzichichengetwa mvura.
Ya chekutanga ndechekuti izvo according ne maflaza aitika ku area hapana chiri chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi. Asi maonere andanwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side nemugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelope land asi votadza kuzopesa basa riya zvotadzisa kuti council izouya igadzire madrainage system. So kune vamwe maareas apana Linanapfat haitorina madrainage system zvekuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro, but again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti iise madrainage system vasati vapedzerana nadevelope bundomari paime anodiwa pamutemo wekanzuro nadevelope. So ndo matambudziko mamwe ananga achionekwa. So iye zvitaka takazoita mutemo takuita kuti any developer no developer land afanira kutanga agadzira maroad first oisa madrainage system first before anything else. So ndati vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vasosara vachizoita maflani.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. VaChamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. Mujeli News nekare, kanzuru ya kutare Harare inochi ili kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamirioni mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvichiri pamutemo kwemastendi kuvashandi vayo. MuNewsday, Ishe Nhlanhla yaMangwe ndiweni ventava dzinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimhosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Inyaya inondinetsa hino, uyu nduna uyu ari kuramba kuti sakunda ibvunzwe ane chini chaakavigapa. Ndiye nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurukidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye semunduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi haiwa ndiri kuti isusu tendai bita haasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana purezidendi kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa paspedvoisi nemunhu iyeyu uyu anonzi nduna, nokuti iye ndi ari kuprotekta mbavha. Mari mwezero vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda yaipuwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa vaita dambudziko apa president Louis Matutu iwo yutoizano uri papi mbavha idzi ndiwaidzitsvaga heads list yadzo dziri kuprotekta? Uri kuti chii nazvo? Tibatsirei ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani mwana weZimbabwe inoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tokumbirwa sevhiaka sokurai kuti wangu achitimirira pane zvichemo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwo mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatina kunge takabvumirana newe izvozvo. Sevhiaka sokuere munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa nezimbabwe yese kuti badhi ndo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha sevhiaka sokuere uyo ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudziti chinhu chemakwavari. Iwe kana wafunga izvozvo iwe usashandiswa, nekuti wapiwa mari yakukwanira kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana sevhiaka sokuere achida kutanga achiita purezidhendi weZimbabwe ari undercover, hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake, kana taona kuti washandi wake waguta tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nekuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana akutanga kuenda kupuriskuru kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yasevhiaka sokuere toiisa pawashandi wake wari kumushandira, tikaona kuti apasa ipapo ari kuvabhadhara zvakanaka. Kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana, tozova kuti right avanokodzera kuti vangu vaichiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino sevhiaka sokuere hazvigoni nekuti ane nyaya dzomumatare.
Makadini pano pastudio 7 musi mese vashamarari vestudio 7 isine vatereri vestudio 7 ini zita rangu ndeitwa munoda wafachifamba usiku. Ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson wabandu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada kunini. Ndiri wechidiki, asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vakasukuere vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika
izvi kunge tichishandisa mafoni sazvinezvi nokumusha kuti kunge kune mafoni nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinyatso kunaka musystem dzese dzemanetwork nemaboosters neinini zvakaziviswa muzimbabwe nekumaruwa nekumaruwa zvakaitwa naiye Nelson Chamisa iye wechidiki wofuti kosi tinotadza kuti tiite musoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroondo inobatika Nelson Chamisa yekuti akashanda kuministry of communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo
makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidza kuti vana veZimbabwe takapusa and hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiwe iri kutonga iZANU-PF. Zvino iye ndangakapfoma pati yake kuti anoisana neMDC. Pese panongotora MDC, MDC yazoda iso. Chaasiri ZANU-PF ndiyo iri kutonga. MDC haisiwe kutuma masoja tovauraya vanhu. MDC haisiri iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiswe masewage. And iye anoita kunzi freedom speech iri muZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varoti vakataura vanobva vatorwa usiku. Saka damboziva kuti iye ari munyika ipi chaiyo chaiyo ari kumbogara chaiyo chaiyo kuti zvinhu zvachinja. Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa. Asi zviri pamutemo kuti vataure kuti varoda mari dzavo. Vanoenda nekubasa havana chokudya. Wobva wadzingwa mabasa saka uyu mukadzi uyu chaiyo chaiyo munyika yaari anozogara chaiyo chaiyo ndeipi anofungidzira kuti isusu vane Zimbabwe takapusa tiri kuzviziva kuti pati yake yakapfumwa neZANU-PF vari kuitei nedhailogu yavo yavanoita nechinonzi Poland chavo chavari kuita chi kana vachiti vanodawo kuvaka nyika vakatanga rini nanhasi vanongodya mari dzenyika vachienda nyika inonzi haina mari uyu sikafuma uyu anongoenda kunze kwenyika every day chaari kumbonatsoita chaiyo chaizvo unoo sezva china ivana Linda Masarira ivavo
ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafanirwi kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bangi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika pacho nemuganhu weChad neNigeria uko kune mafashani emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashani aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhiringwa nemafashani aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezvure umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. Zipaone kwa murume, aone kwa achienda pane motokari. Yangaine wanu wawiri wa mori momo. Saka wanu awa waone kwa waka purwa, ndi wangu watu ufira mota imomo. Iye munu yangane futi aura ya wanawa. Ava azo zurayo, ipo mushure mekupeza kura ya wanu awa. Munu uyu, anga achiziwana ne wanu wa purwa awa. Saka kwa yanga itori nyaya yeru vengu, pakati pewanhu ava yanga iri kuita nekuti waridzwe womato wanga vachiti munhu uyu apfuura haana kumbopinda mustoro mavo kana kukonzera bongozozo mustoro asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vari kunetsana pachavo.
Saka izvi hazvina kuitikira mustoro muWalmart, zvaitikira panze.
Ehe, zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepa Walmart, pamastore Walmart ndopa zvaitikira. Mwacho aurayiwa anonzi anga ambori mushandi wepa Walmart ipapo. Asi zvaitika kumuparking lot, hazvina kuitika mustoro.
Mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi? Pane chavamboti pakwana here?
Nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa, nyangowo zita reapfura wacho. Saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho kuti vanyatsokuona kuti zvakonzera chii kana kuti kupfuurana uku kwaitwa uku zvafamba sei.
Pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwavava vatatu vanonzi vafa?
Hapana vamwe ba. Iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfuurana kwaitika. Saka hakuna kuzoitika kushaika kwevamwe vanhu asi yanga ingori iyo yavanoti isolated incident ye gun violence.
Soo kuziva kwenyu hapana chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mudambudziko iri?
Hapana, tinotenda Mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuZimbabwe changa chiri mubongozozo iri, nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma vanhu vese vese vakungobvumirwa kufamba waine futi yavo, nyangwe iri maongo nyangwe iri muhomwe. Wakabva kupasa mutemo muna November muno, unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nefuti yake. Akaibudisa pachena achiti maoko kana muhomwe asinga require kuti ave nelicense. Saka kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka.
Mugari weOklahoma Tafadzwa Munjanja ari parunhare neStudio 7.
Happy birthday, Sombe uru ya kaba mpure wawai. Uchinjisi ito chataka itaini na mai. Toki pati nenge sanaka usatika nganwe. Mai, topi chande kusanganwe. Mai, mina macho yenye yote usatika nganwe. Manangu, tupi sandi kusangane. Sangano mainara, ba, nine manzi wakandisa, ba, kutumba zizemta, ba, nyangwe nikandinda, ba, maibano zira, ba, wangwana, adaro wano dicho vira zakana, ka, ba.
Chucky vibes, amai, mai, sambukano na kita shukuru, se zungu ya diapera, rikati mbo charita, zunga shuri muna huu. Sangano rava na chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefetiraiza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, patinokupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku izika.